very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, February 15th, 2017. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about junior medical doctors going on strike countrywide, paralyzing the country's central hospitals.
The doctors have a number of demands that they want addressed before they can go back to work, and these include post-internship employment, on-call allowances, duty-free import facilities, and others.
The Zimbabwe Hospital Doctors Association today described the industrial action as successful and urged its members to stay home until further notice.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And tonight, before we open the lines for you and our guests, let's play you the interviews members of the Zimbabwe Doctors for Human Rights Association said.
Doctors for Human Rights tokutsigira strike yaitwa nema junior doctors nekuti tinenge tine tarisiro yekuti ma doctors abhadharwe mari inokwana mapost ekuti vaendere mberi netraining yavo agadziriswe nyamwe maissues anenge achida ma non-monetary incentives akaita sekupinza motor duty free vabatsirikanewo nazvo nekuti mari dzakuwana compared kune dzinowanikwa nekunamwe madoctor kune dzimwe nyika ishomanene.
Tina njengabo dokotela abangaphansi kwebizo lokuthi Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights, bona abodokotela besenza into ehambelana nama-rights abo ngoba okwenzakalayo ukuthi lokhu behola imali engayenelisanga engahambelaneyo lomsebenzi abawenzayo ayisiyo nto elungileyo yona leyo. So thina we are supporting imuva eyenziwa ngabodokotela yona le e-strike.
And so tonight we want to hear your views on this issue. If you wish to join the show right now, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back. The number again, 001-202-619-2077. And remember, you can text us on our WhatsApp number 202-465-0318. Jonga.
Wongu, nasi tirikutarisa nyaya yakakomba, yakakosha mukurarama kwevanhu nyaya yeutano. Vanachiremba vachangopedza zvidzidzo zvavo vari muzvipatara zvehurumende, vakanda mapadza pasi vachinyunyuta nenyaya vanoti yekusanzwikwa zvichemo zvavo nehurumende. Nyaya hombe yavari kuchema ndeyekuti kana munhu akanga apedza zvidzidzo zvake, anonga achifanira kunge achienda kuzvipatara zviri kumaruwa oshanda ikoko kwenguva, abvako odzoka ozopiwa chitupa chake chekunge apedza basa chekupraktiza. Zvinove zviri kunzi nehurumende zvambomiswa nekuti hurumende iri kuti haina nzvimbo nemari dzekuti inge ichibhadhara vanhu ivo, haina mari yekuti vange vachibhadharwa kana vaenda kuzvipatara zviri kunze izvozvo. Zvino ava vari kuti aiwaka, kana musina mari harisi dambudziko redu, chitipai zvitupa zvokuti tikwanise kunge tichitangawo kana masejari edu kana kunoshanda kune zvipatara zvakazvimirira. Inove nyaya iri kunzi nehurumende hazvikwanisike nekuti mune musani mapedza zvidzidzo izvozvo. Tanzwa kuti vari kurongawo ivo veZimbabwe Hospital Doctors Association kana kuti vana chiremba ivava kuti vange vachitenda kumatare edzimhosva kuti vange vachipiwa matsamba iwayo kana magwara iwayo avanoti maopen practicing certificates kana kuti OPCs kuti vange vachikwanisa kunge vachiita basa. Asi inyaya iri kurwiwa iyoyo. Koitawo nyaya yekuti pavanenge vari pabasa yavanoti on call allowances, hanzi mari yavari kupuwa pari zvino $288 pamwedzi, vari kuti aiwa imari shoma zvikuru, vakaidimura-dimura neawa inenge yashanda munhu. Zvinoonekwa kuti anenge achitambira $20 $1.20 per hour chiremba iyeyo paanenge ari pa on call maria vari kuti ishoma dai yakwira kuenda kuma $780 pamwedzi hoyo nyaya yekuti kana hurumende isingakwanise kunge ichivabatsira nezvimwe zvavari kuda yadiko vabvumidzawo kuti vange vachipinza zvinhu zvakaita sedzimoto kari munyika vasingabhadhari mutero yatingati duty free ndo zvimwe zviri kunzi zviri kunyunyutwa navana chiremba asi vari kuti hurumende iri kungoti aiwa zvimwe zviri kutariswa zviri kugadziriswa pane nguva vachingonzi rambai makamirira vari kuchema nenyaya yekugarira kuyosembwa asi tikatarisa Kristi tinoona kuti chiitiko chekuti majunior doctors vanonga vanoramwa basa gore roga roga zvinenge zvinoitika izvozvi
yevo chonga ayinto sibili engani iyatinta abantu ikakhulu sikhangela ukubana abantu abanengi babefuna uncedo ezibhedlela kodwa sikhuluma nje chonga siyabona ukubana odokotela ezibhedlela ezikhulu ezifana labompilo Parirenyathwa le Harare lamhlanje kuthiwa khona ama outpatients ingatsha lezi ezithiwa ngama outpatients zizo zona abantu abayelatshwayo bebuyela ezindlini lamhlanje bekuvaliwe ngenxa yokukhalala umsebenzi okwenziwa ngoba odokotela lokujonga andisayabona ukubana indaba le ikhanya indaba enkulu ngoba abafuni okukodwa kuphela odokotela ziningi izikhalazo zabo singazi ukuthi hayi uhulumende uzathini
ndizozo cha vanenge vakaita musangano nevamiriri vehurumende nemusi wemuvhuro tinonzwa kuti hakuna chakabuda imomo musangano dzimwe nguva yanga iri nyaya yekuti vaone kuti vangatseketudzana iri kuendesa mberi mazuva avo ekuramwa mabasa asi hapana chakabuda kusvika nhasi vazoramwa mabasa kudai tawana vachitumirawo kuvatori venhau kana kuti masangano enhau gwaro kana statement yavanyora regainingoiverenga Chris it's in English ine date ranhasi 15 February 2017 overwhelming response to doctor's strike the ZHDA press department wishes to give members of ZHDA media and all stakeholders an update on day one of current doctor's strike and there was an overwhelming high response from government doctors across the country central hospitals such as Mpilo Parirenyathwa and Harare Hospital today literally closed their outpatients department and cancelled emergencies. The ZHDA deployed a few doctors in casualty and emergency department to cover for emergency cases. This response by the ZHDA membership countrywide is a signal of the strong message that should there be no meaningful concessions from the employer on the three main sticking issues, which is post-internship employment, on-call allowance and duty-free, then service delivery is likely to further deteriorate as government doctors in district and provincial hospitals are joining in from tomorrow. Idambudziko Chris Hanzi, vanachiremba vari muzvipatara zvematunhu, atingati maprovincial nemadistrict hospitals, vari kubatanawo nayo vanachiremba vatanga kuramwa mabasa nhasi.
Ya jonga ya kunzima sibili sesamukela ke owakuqala umhlonitshwa ozasiphathisa kuhlelo jonga we have our first guest and that is Dr. Evans Masitara of the Zimbabwe Doctors for Human Rights. Welcome to the show, Dr. Masitara.
Thanks, and how are you?
We are fine, thank you. Now, can you tell us from what you are gathering, what is the situation like at the hospitals today?
Well, the response to the strike was overwhelming. I think maybe 90% of doctors in the major hospitals didn't turn up for work today. So as the earlier speaker was saying, outpatients were cancelled and some elective cases were also cancelled and only dire emergencies are being attended to.
Dr. Mastera, this seems to like a perennial problem. Every year, junior doctors go on strike. Why is the government not resolving or solving this issue to make sure that this does not occur each and every year?
For our perspective is that it's a case of misplaced priorities and taking doctors for granted and really not having the health of the population at heart. If you look at those who are in power, when they fall sick, they seek for medication abroad. So I think that's one of the reasons that is causing them to neglect local health institutions and their manpower.
Okay, Doctor, apart from all these demands that we are hearing, we understand the working conditions, the situation at the hospitals themselves are not that good. Looking at things like, medicines and machines, what is the situation like?
Yes, the health sector is undergoing a perennial underfunding. If you look at the media, sometime maybe 2-3 months back, there were shortages of critical drugs to be used in theaters and stuff. There are always these perennial shortages because the health sector is underfunded. If you remember, the Abuja agreement stipulates 15% for health. But over the past years, the minister has been allocating a 7%, 8% of the national budget. So it's a mix of resources and misplaced priorities. Our finance minister thinks it's better to fund defense, yet Zimbabwe is not a country that is currently at war, instead of funding these critical social services.
Thank you so much, Dr. Master. Ramba nyimuri parunare, timbo tora mutereri. Tinamu koma fore, variku South Africa. Magadi mkoma fore.
Buji, magati mbele, mkoma blessing.
Nasi busu za blessing, zaka fekwa na jonga. Ndaka tu feka ne bashkira ore 220, yu mkoma blessing.
Wewe daika. Magazi mbele kwa Amerika huku.
Ayu, watiru wape nyuda mzikondrori la pinda kumusha ili kuti utano, uwevano wa isu kwa paruma na nzombe. Wanachiremba warangwa mabasa. Zonziwi, tipei funga zenyu.
Nyayo yena chiremba kwa mabasa. Ay, yatu nisa. Wadu yesa ulongura mabasa. Because, takatungu tazama sectors, wache ASM nyiga, machu misi, ato shata. Saka patato kukuzi, wato vanu, muna 2018, wano wanja kuno vota, wano no vota, wano wano no register kufota, wano wavote muna 2018. Wachi, chinje urumende, because worry, wanyanya murumende, ma sectors, wache, even sectors, wache, health. Nyangu wachisapele wazinu, ni ma United, ni ma NGOs. Wamitula, ni naisema mwenye zao, they don't care about mawashandi, ma doctors, wache, wushandi, alubatra wano, kama tazini.
Ndizo, jasi, umimi. Muri kutaura zvekugadzirisa dambudziko netozogadzirisa dambudziko gore rinoya tachifunga kuti mumbotipa pfungwa dzenyu pakuti nhasi dambudziko ringagadziriswa sei hongu vanogona kuzovhota zvichienda nepavanenge vavhota napo asi dambudziko irori ringaitwa sei kuti rigadziriswe riripo nhasi
dambudziko rinonzi vatostrike vatonaka strike bhuzi vakastrike zvizvizvi zvangomira vasadzokere mumashure pakustrike vatojamuka zvakanyanya. Wakaramba wakajamuka zakaita izvi vazvinoita zvakanaka. Vanominista wacho anogona kudzoka patebho kutaura zvakanaka kubhadhara madhokutera.
Aiwa maita basa mukoma. Imi kumusha munobva kupi?
Ndobva kwamutoko chaiko.
Kwamutokodzera
muSouth Africa muno.
Kumabuja uko.
Mabuja uko.
Ndofunga vakunzwai kuti mukoma fore wataurawo pfungwa dzavo tichivimba kuti manzwa kuti mangwana vana chiremba vari muzvipatara zvematunhu maprovincial hospitals vanenge vari kupindawo zvakare mukuramwa mabasa. Saka dzimwe nguva kumutoko hospital ikoko zvine zvichipawo dambudziko richipindawo kumusha. Hapana zvekuitawo kumusha inenge yanyatswa.
Aiwa ndokuti zvitofamba zvavatojamuka vese vatobatana vese pamwe vachiva vese vajamuka.
Aiwa
zvitofamba Zimbabwe wakatojamuka havatombosumudza musoro vanoramba vachingoti mheno vachingoti kadzirisa
ndizvozvo maita basa mukoma fore morara zvakanaka tinotenda nekupinda muchirongwa
tinotenda mukoma jonga muresero waDonald Trump iko
aiwa tichati takazowana mukana titaure navo tikuvasvitse shoko renyu
hazvina kuiva.
Thank you so much. Chris mukoma fore in South Africa is just urging the doctors to continue the strike until their grievances are addressed. He's saying in Zimbabwe, if you don't fight and cry, no one will listen to you. Yes.
Yeah, we silomunye njalo umlaleli jonga uchuma use Zimbabwe. Kunjani chuma?
Oh, it's corner in Jandani.
Hayi siyaphila kunjani ungapi kweZimbabwe la?
Ah namhlanje seHarare la.
Oh seHarare.
Eh
ungasiphi imbono yakho?
Ah kulobunzima lapho sengibona kakhulu ngoba sokulahlela impilo zabantu. Abantu laba kudala bakhuluma ngezikhalazo zabo. Ake ngani uDavid Parele nyathe lawa abantu laba kazwisisi. Angikwazi ukuthi kuhambe ngeli government ingathathi inyathelo. Wathi umsebenzi bekuqhalele. Kanti sho kufa abantu abaningi kakhulu. Kula bantu adibele impilo beyalindele lawa abantu. Ah impilo esilahlekile. Angikwazi ukuthi kuhamba njani lekuleli lizwe. Angikwazi ukuthi nakala abantu baphele yimina. Abantu laba kudala bakhuluma ngezikhalazo zabo. Ade kwakushakali lutho kathi sebezebechiya abona basebediniwe abantu abatemuliza uthina bafuna ukuthi baphile bahambise abantwana esikolo badle labo bayenze abakwenzayo futhi into zabo kazishakali kathi sekuzokuchitheka igazi ngoba abantu sebephelile phela
yeah
angikwazi ukuthi kuhamba njani igovernment ukuthi ithatha njani khonapho David Parele nyathe udala atshelwa ngakho kathi kathathanga nyathe kathi sinangu sekuzokuifo abantu abangelacala
Ukhuluma ngokufa kwabantu bakhona yini wena obaziyo ozwile ukuthi kuthiwa bafile?
Kakhulu kulabantu ajimele ama-operations akusela kulabantu ajimele emergency kule ukuthi babonakale kodokotela kulabantu bandelile bomxholo lawo bantu ngabantu sesibale ukuthi kasiselabo lapho phansi ibajimele emergency bahambile bonke abantu labo. Kuba phela kusakhangelwanga kulaba umuntu adimile lethi mele bakhangele ngokuchecha kodwa kuyihluli isho kathi esilake sizalandela ngoba sikhona ukuthi amaphilisi esilawo lapha mele ukuthi udokotela angibone kusasa lobe bengasabonakali yini okuzoyenzakala sosithi ngizadlula phela.
Hayi sibongile kakhulu ngombono wakho baba ube lo busuku obuhle.
Hayi kubahle.
Jonga the listener, they is saying, I spong it. Yes, Mr. Chuma, they is saying that he knows of people who have lost their lives because of the ongoing of the strike.
And this is only day one.
So said Dr. Mastara.
Yes.
Yes, that listener there is talking about, you know, people dying because of lack of, you know, medical attention. Now, there are some people, probably the government, tomorrow will wake up and say, yeah, the doctors are putting ahead financial interests ahead of the lives of people. What would you say to that?
Well, what I would want to say is that doctors are people as well with families and responsibilities. You know, just now I'm coming from a funeral of a 39-year-old colleague who had a stroke and passed away. You know, he was staying in a rented flat. His family is now stranded because they've lost a breadwinner. But all these years he was serving in the government institutions. He couldn't afford to buy even his family a house. I think that is such an unfortunate case. And a patriotic young person who has gone through the system and worked very hard. But because of the poor remuneration, they are unable to provide adequately for their family, even during their life. And now that his chapter is closed. I think it's an issue of balancing, really. If you look at the salaries that the doctors are getting in neighboring countries, even South Africa, Botswana, Namibia, we get a lot of doctors who actually get fed up and leave and are serving those countries. But the doctors who choose to remain behind should be taken care of. I think the government should just prioritize, really. It's unfortunate that lives will be lost in the process. But I feel right now is the opportunity for us to address this issue once and for all so that we don't have this perennial strike. If you look, Bank, we've been having these strikes for the past 10 years. Every year, there is a strike because of the issues to do with remuneration. So I think as much as we are really sorry, you know, being a doctor is not a money-making venture. We actually do have patients at heart, it's servitude, but we also want to be adequately remunerated. So it's unfortunate. This is happening, lives are being lost, but the government should take ultimate responsibility. They know the rates that doctors are paid regionally, internationally. They should make an effort to at least be at par or do something better, because the salaries the junior doctors are getting now are ridiculous, to say the least.
Mm-hmm. Can you just give us an example, an idea of how much they are getting?
They get around 700 as basic salary and an on-call allowance of $1.20 per hour, which is peanuts.
And that is, when you compare it to other doctors in the region, what's the difference?
Well, if we are looking at Namibia, doctors are getting around 40,000 rands a month, which is around maybe $3.5 as basic salary. And then on-call allowance, which goes up to $1,000 per month. Mm. So you can see the huge discrepancy there.
Yeah, that's huge. Thank you so much. Stay on the line, Dr. Mastara. Chris, we have Dr. Ngwenya. She has joined us, and she's a member of the Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights. Dr. Ngwenya, welcome to Studio 7 Live Talk. We just lost. But regarding Timbo, Tarisa, we're going to come to Matunu. We're Chris, we Kenya. Varukuramba mabasa kubva muna December unowe kuzvita varukuramba mabasa takaona shondo rino kutanga kwa shondo rino vatungamiri vesangano ravana chiremba vakatongwa nematare edzimhosva vakawanikwa ine mhosva yekutungamira kuramba mabasa ikoko vakatongerwa kugara mujeri kwemwedzi. Kenyan doctors are on strike since December, and early this week the courts there sentenced the union leaders to 1 month for leading the strikes. So it's not only a problem in Zimbabwe. In Kenya, they've been on strike since December.
Since December.
Mene kuti Dr. Mastara, matambudziko iwaya anga gadziriswa sei tichiona kuti gore negore vanachiremba vanenge vachangopedza zvidzidzo vari kuramba vachingochema. Dr. Mastara.
Yeah, maybe we have a problem. But we have Dr. Ngwenya back on the line. Dr. Ngwenya, welcome to the show.
Welcome. Thank you so much.
Oh, thank you. Yes, we are discussing about the current situation regarding the striking doctors. What is your take? What are you seeing, and what is the situation right now?
Okay, as a doctor who just qualified, I think doctors should be treated with the same respect that they had when the country got its independence in 1980. It seems like the treatment that the doctors have been having has been going down, and that has led to doctors striking more often these days.
Mm-hmm. So do you think there could be a lasting solution, one that could put everything to rest, I mean, so that we don't see this recurring every year?
A lasting solution can be found if there is engagement of all the parties involved and the issues that have been raised are addressed by the government. Yes, the strike will cease.
Mm-hmm. And when we spoke earlier on, we touched on the issue of, you know, the support from the general public, because we have lots of letters, emails and texts, people saying that, of course, they support you 100%. Now, what do you make of, you know, the allegations that doctors are putting money ahead of the life of, you know, patients?
That cannot be true. Everyone needs to be fed before they can do their work. Even the chiefs would not do their work if they are hungry. So if our needs are met, then we can do our work.
Amena kuti zezuru muno kwanisa here kutaura, Dr. Ngwenya?
Yes, ndinokwanisa.
maita basa. Ndandi chida kunzwa kuti dambudziko irori harisi idzva. Tinoona kuti gore rogaroga vana chiremba vanenge vachangopedza zvidzidzo vari kungosangana nedambudziko irori vachipedzisira varamwa mabasa. Ichii chamungakurudzira kuti hurumende iite kuti igadzirise dambudziko iri kamwe chete pano kuti vana chiremba gore rogaroga varamwe mabasa?
Okay. Inyaya yamuri kutaura yakaoma. And tichitarisa even the economic crisis that we have in the country at the moment, I think every year the government has to meet probably and decide what they're going to do with the junior doctors every time.
Mm-hmm. Manje ke ungasitshela dokotela ukubana kukhona udaba isiluzuleyo olokubana inhlanganiso yenu izaya emthethwandaba ecourt ngomvulo kuthiwa khona libanga udaba lwe OPC.
Yes. The Open Practicing Certificates.
Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi abalaleli bezwe ukuthi kuyini khona.
Open in practicing certificate laying yabodokotela. Abodokotela bathi bengaqeda ukusebenza ezibhedlela after 2 years. Kulomnyaka kumele behambe kiwo ku-district khona beyanikwa ama-licensing, ama-practicing certificate okuthi bekwanise ukusebenza besema-districtini emakhaya langaphi ngaphi. So uma abantu benganikwanga ama-license ona lawo kuyabe kungayenzi ukuthi bekwanise ukunceda uningi lweZimbabwe olukhona ngapho emakhaya lezindaweni eziningi.
Kathi khona kuyini okubangela ukuthi uhulumende engaliphi ama-certificates wona lawo?
Okukhona ukuthi kule shortage eyama-post akhona e-district. So okukhona ukuthi kule shortage eyama-post e-district. So kuyabe kusenzakala ukuthi uhulumende kuyabe womelwa ukuthi abantu bebafake ngapha bayaze kuhambishayini. So thina sithi nxa kungela ama-post ngcona ama-junior doctors enikwa ama-certificates nalawo after the 2 years kwenza ukuthi bekwanise ukusebenzela izimuli zabo.
Hayi kuhle, sicelani libambe nje kancane lapha sikhulume labanye abalalele.
Tina mkoma George Moyo vari kugokwe. Maswera sei mkoma Moyo?
Mkoma Moyo vari right. Kwakadii ikoko?
Aiwa kuno kuri nani asi hanzi ungaenda kupi ukashanya ukadii hauchinje mutupo nekuvhakacha pfungwa dziri kumusha saka tiri kuti tinzwe dambudziko iri kuti muri kuronawo sei?
Dambudziko ihurumende yedu iripo. Ndiyo dambudziko hombe. Nokuti ma doctors kuzoti uzonzi wava doctor unenge wakabva nokure vachishandisa mari maresources vabereki vachiuza mari vachitengesa mombe mbudzi vachitengesa derere right wapa basa manje hauchawani zvaunga chifanira kuti uwane ichokwadi zvokuti havafani hakuita strike nokuti ndio vakabata upenyu hwevanhu asi dambudziko ihurumende isingati kuona vanhu nokuti kubva kuma-80s basa ravo chete ndirokungouraya vanhu ndikukura hundi MDC vakaurawa iko zvino vakurovana izvo zvipati zvavo saka haina hanya nevanhu hurumende iripo dai zvavo vasuduruka vabva
asi hatizozivi hedu kuti tingapa hurumende mhosva here yekuti ndo iri kuuraya vanhu muzviitiko zvinenge zvichiitika tongotarisa hedu nyaya iri kuitika iyoyi yekuti vana chiremba varamwa mabasa. Imi kudunhuka muri gokwe nhasi kwakakamira sei kuchipatara cheko?
Ndini hangu kusvika ndichazosvika mangwana ndinonatso kuona kuti zvakamira sei. Ini chandinongopa ihurumende yandinongopa kuti dai hurumende ine hanya nemadoctors nevanhu vakafunda seivavo ichivanzwawo zvichimo zvavo hakuna dambudziko ringambomuka rakaita sei ratiri kusangana naro.
Sori taura
ya. Njira manchitikira kuti ai waka dai hurumende yedu yaona kuti vanhu vaka kuzoti uzonzi doctor unenge wakabvana kure. Saka ngava vaone kuti madoctors avana zvavanofanira kuti vawane vanhu varapwe. Nokuti ivo havarapwi muno, vana vavo havarapwi muno. vanhu vabva kunze kwenyika vachiisa mari ikoko kune tiri kutotamba zvokupedzira.
Yeah, I think that's that's the issue that was also raised by Dr. Mastara, that misplaced the priorities and that those in the government, they don't seek treatment in the country. They go outside the country. So thank you so much, Mukoma George. Rambai mchititsigira chirongwa ndechenyu. Mune mchitipawo zviri kuitika kugokwe ikoko mangwana makasununga zvakare kuti zivisa kuti kwakamira sei.
Musati maenda vamoyo. Vamoyo.
Hello.
Munotaura here ndevele?
Ah, sorry, ndevele handitauri.
Ah, okay. Ndanichida kubvunza kuti nganga dzawana basa kapana.
Nganga dzawana basa, but hatizvikudzi nokuti zvinoita overdose vanhu. Hadzina zvipuru zviya zvaka zvokuti unofanira kuwana pill one kana zvakati vanongokupa kana nebhodhoro. Kana ne matulita chinozima saka hadzikudziri kuti vanhu varapwe nenganga maonera angu zvangu.
Aiwa ndizvozvo. Kune vanofungawo kuti vanoona hanzi nganga inoona ndo inenge yataura zvaunoda. Ikataura zvisizvo onzaiwa uya haona.
Inoona zvangu hakuna nganga inoona. Haye hakuna nganga inoona. Kungotambudzawo vanhu zvavanenge vasinganzwisi kuti vanofanira kuita sei vachiinda kunwa. Zvokuti handingaendi kunganga kandinobviswa bhutsu ndonopuwa zvisirizvo midzi isingazikanwa kuti ndiwo mutii zvakaizvozvo zvezvi zvinonga vanenge vachitowedzera kugwarisa vanhu maonero angu iwavo.
Aiwa maita basa Mukoma. Tinongoti chaitwa nemumwe hanzi aita twake ndihombarume vanenge vachiitawo huhombarume hwavo ipapo. Tinotenda zvikuru.
Ya, muti batu mangwana ndizoripota imwe nyaya ndoda kuripota.
Aiwa maita basa, namba yenyu tinayo. Chris, regai tinzwe kuna Dr. Ngwenya. Dr. Ngwenya, taona tsamba ya nyorwa nesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association. Vari kuzivisa iwo kuti nemuvhuro vangangoenda kudare redzimhosva vachimandikidza kuti vapiwe maopen practicing certificates. Nekuti hurumende iri kuti kunze uko hakuchisina nzvimbo dzekuti vange vachienda kunoshanda. Saka, hallo, Dr. Ngwenya. Nare dzinenge dziri kutiti netsei. Regai timboona zvakamira sei.
Yes, sir. Chonga, we have a number of letters, emails, and text messages. I'll just read a few here. The first one is from Hilton Morris, who says, Zimbabweans are egocentric. This is an opportunity for a total shutdown. Teachers, doctors, nurses, all services whose bonuses were not paid out should join the strike. Unfortunately, others condemn the opportunity. ZANU-PF will never be out of office because we are selfish. And he seems to be in agreement with another viewer or listener, Jack and Troy Namupira, who says it's a waste of time to be sincere. Strikes won't bring any solution because it's only the health sector that is facing problems. There's need for a united force from all sectors who sit down around a round table and discuss the root of the problem and seek better solutions that won't affect the people. If the doctors strike, it means innocent patients are in danger, even those willing to pay. They should fix their bosses, not the patients, so says Jagan Troy Namupira. Forbes Dudes says, cut Mugabe's travels and security expenses, then fund the civil service salaries. Lately, the old man has shown that he must go to rest. We need new blood and new ideas. That's Forbes Dudes. Farai Abraham Tagara writes, doctors mustn't strike because they are fixing patients, not the government. And the last one, Jonga, that I'm going to read is from Chiweshe Bonnet Bonds, who says, I thought the doctors will just leave the country and look for jobs in other countries. Well, if all the doctors leave, I don't know.
Yeah, we don't know who will take care of the patients. And also, talking of other civil servants, The Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe has also announced that its members, I mean, it will start a strike on Monday, on the 20th of this month, of outstanding bonuses. And they also said they are in support of what the junior doctors are doing. So that's another issue that's facing
another
the...
Like what the writer is saying, one of the writers is saying, maybe all the civil servants will join, I don't know. It's, it seems like they all have the same grievances.
And but we also understand that there will be talks on the 21st, which will be a Tuesday, between the Apex Council and government representatives over the outstanding bonuses. And we're talking of 2016 bonuses.
And I don't see that solving any problem, because even if the bonuses come, we still have these outstanding issues, you know.
That's true.
Now, this is a crisis for real. Anyway, let's hope it will be resolved as quickly as possible.
That's true. Well, we can maybe while we are trying to fix our lines, I can read the rest of the statement from the Zimbabwe Hospital Doctors Association. They say that the ZHDA today has also resolved to launch a legal battle for the release of open practicing certificates, or OPCs. I mean, OPCs. An urgent High Court order will be filed on Monday, this coming Monday, the 20th. The ZHDA is also considering approaching the Office of the President and Cabinet for a meeting to seek intervention on these issues. All government doctors are urged to remain resolute in this cause. The ZHDAs will be meeting clinical directors and CEOs on your behalf. You are therefore advised to stay at home until further notice. I think this is directed to members. And let us take inspiration from the resounding success of the first day of our strike. Aluta continue. ZHDA press statement. It's coming from the press department.
Yeah, Chonga, you know, this perennial problem, like we pointed out earlier, I wonder how this can be solved, because like Dr. Masitara pointed out, you know, the budget that's given the health sector is just way too little, you know, to solve anything. And with the situation being as it is, I wonder also if they are going to make any, you know, change that when they make the announce the next budget.
And we don't know exactly where the government is maybe misplacing the priorities, as people are claiming, because you know, throughout the world, health is one of the main things that the government should take care of.
Oh yeah, it should be a priority.
And before, people used to get treated for free, and now I understand they are paying. I think it's $50 if they visit hospitals like Parenyatwa and Arar Hospital. And now the government cannot continue saying we don't have money. Now, if a patient pays $50 and then they pay money for medication and all that, the government is, in a way, raising money that can be used to fund that hospital. So it's an issue.
It's quite difficult. Anyway, we hope our lines will be up and about very soon. Our engineers and our producers are busy, you know, trying to... I think we have a caller. We hope the line will be clear and won't drop. And the caller, Jonga, is...
We have Polite Mutunzi. Varuk South Africa. Magadi?
Ipo, Magadio.
Ayo, watiruwa penyu. Tipeyo, fungwa zenyu, pamsorope, dambu zikuwe.
Ya, ndinona kuti idambu ziko guru, kuti kani, kama dume zikuwa. Kino wani, kino rwaja.
Ndai kumbira mudzoro, mudzoro volume zvisho mare radio. Muri kuti muchitaura muchibva manzwi kwa zvakare muradio. Okay, taura izvenyu kana magadzirisa.
Chinhu wani chinorwadza munyika medu meZimbabwe ndechiti vanokwanisa kustrike handitika. Then kana mastriker ngavatirega kuita inu violence yavanoita kuti vainge vachirwadza, zvinokonzera kufa kwevanhu vakawanda. Yes, vanhu vacho vakashaya kuti madhokta anovabatsira. Saka nyika ndongotaurawo kuti tipige munyika medu ka. Tavave neunity kubatana kuti vati chinhuwani kedu bude zvakanaka.
Saka mukoma muri kuti imi vanomboita zvemhirizhonga.
Ya, se last time pavakamboita mhirizhonga, pavakamboita noise papa, nevamwe vakazojoinerawo vemuZimbabwe. Tinokona kufamba vanhu kana kukuware kwevanhu vakawanda. Uyezve semadoctors edu ari kustrike mabasa. Pachashayiwa kuti munhu anodii anozovabatsira madoctors iwayo.
Asi kazhinji kana munhu achiramwa basa nekuti akundikana sezvavari kutaura kuti havana mari dzekufambisa kuenda kumabasa kwacho nezvimwe zvakadaro. Angazowana here mari yekuti aende kunoungana achirwa nevanhu?
Ya, mari vanogona kutoiwana yekutoenda kutonorwa nevanhu vachishandisa tsoka dzavo kana kuti kushandisa kuenda pamanieni town avari vachidistroya zvinhu, vachidistroya zvinhu zvakasiyana-siyana.
Saka imi muda kuti dambudziko muda kuti rigadziriswe sei nekuti matanzwa edu kurudzirai kuti vasaite zvemhirizhonga. Asi dambudziko riripo iri mungari tiri gadziriswe sei?
Dambudziko riripo iri ndinoda kuti hurumende ngaionewo kuti vanhu vanodawo kubatsirwawo sezvo ivo vachibatsirawo vanhu. Kuti takatarisa vakuru venyika yedu vazhinji avarapwi munyika medu, vanoenda kudzimwe nyika dziri kure kwavanokwanisa kudi kubatsirwa zvimune zvakanaka ende madhokta eko anopiwa mari yadi yakanaka. Madhokta edu emuZimbabwe apiwi mari yakanaka uye that's why tichizotora long time tichizonzwa kuti munhu azorwara asangwa kubatsirwa nguva iripo azotadza kubatsirwa nguva iripo because hapana speciali dzaanozoisa nemwoyo wese because anenge achiziva kuti hapana mari yangu inozobuda.
Maita basa zvikuru mukoma mutunzi morara zvakanaka.
Ya, tinotenda.
Thank you. Chris, I think we have Dr. Chipo Dendere on the program. Dr. Dendere, makadi?
Ndipo hangu makadi henyu.
Ndiri mupenyu. Hamene ndingakunetsa here kuti tingo jekesa kusiyana kwekuti vanhu vangazokubvunzai kuti ndorapwa sei chirwere ichi, kuti ndidokta wekurapa here kana ndidokta wei?
Aiwa, mnoziya nhasi totaura chokwadi kuti isitiri madokta edzidzo, saka ukafenta ndiripo ini newe takangofanana tese.
Ndizvozvo tati vangazochita aiwa zvamati muna Dokta Dendere, regai ndichienda hangu kusejari kwavo.
Aiwa, tisati tasvika ikoko.
Aiwa, pakanaka. Nyaya iri kumusha, imi muri muno muAmerica, muri kuPennsylvania uku.
Hongu.
Muri kutambira sei nyaya iri kumusha yekurangwa mabasa kwavana chiremba vachangopedza zvidzidzo, ane zvinyunyuto zvavainazvo zvekuti vari kunzi haukwanise kuenda kunoshanda kuzvipatara zvekumatunhu ekunze uko, hurumende iri kuti haina mari yekuvapa ikoko. Saka iye vari kuti aiwa ka, kana musingakwanisi kuti tiende ikoko, chitipai matsamba ekuti tishande open practicing certificates tikwanise kutsvaga mamwe mabasa kune dzimwe zvipatara nedzimwe nzvimbo dzakadaro. Muri kuonawo sei dambudziko irori?
Nyaya iyi inyaya ndanga ndichitonyora nezvayo nekufunga nezvayo ndichiburikidza nenhau yecorruption. Varapi vedu havasi kutadza. Varapi vedu zvavari kutaura zviri kuenderana nesituation. Mukanzwa nhasi muzvare advocate Mahere pane vhidhiyo yavabuditsa vachitaura nana chiremba vakasiyana. Vachitaura ivo kuti vana chiremba kana vakashanda on call vanotambiriswa $1 per hour, $1.20. Asiwo chiremba akarwara, kunyanya vana chiremba vari kutanga vachangopedza dzidzo, chiremba iyeye akarwara zvikanzi anoda ropa, ropa rinoita $130. Zvichareva izvo kuti uyu chiremba anofanirwa kushanda 100 hours kuti akwanise iye kuzvitengera ropa. Asi ndisati ndatomboenda kwese ikoko, kana muchiyeuka kana vateereri vedu vachiyeuka, muna 2015 Herald pamwe chete nevamwe vanyori venhau veIndependent News vakabuditsa ivo nyaya yanga yakaomarara, nyaya yekuti mari yavana chiremba yakanga isiri kuenda kunobhadhara vana chiremba. Saka nyaya yakabudiswa neHerald vachitaura ivo kuti vaiva permanent secretary vedu vanoitwa ivo Gerald Gwinji pamwe chete nevamwe vanhu 493 vari high ranking officials muMinistry of Health. Kwete kuti vana chiremba aiwa vangori ma high ranking officials. Vakanga vatora ivo $1.5 million.
Yaifana kunge ichienda kunana chiremba.
Yaifana kunge ichienda kunana chiremba nemanesi. Manesi munyika medu nanganishita ma interview nemanesi. Regaindi kutaurire zvataurwa nemumwe. Ati iye kana vakaita night duty. In fact kubva 2015 muna October. Pane pay yavo yavasati wawana. Kubva yeyoyo ye on call kana kuti ye night duty. Pa night duty chaipo vari kutonzi vanopuwa $50 pa mwedzi yekushanda extra usiku wese. Aisi mari inokwana chuni iyoyo. Saka dzimwe nguva munotoona kuti kunyanya madokta nemanesi echidiki vanenge vasitorina mari.
Yeah. Ndinogona kuti mumboramba makabata tingodaira muteereri watinaye panapa.
Alright.
Tina mukoma mugove makadi. Halo. Mukoma mugove. Ndoimba nhare yawe inenge. Halo, muripo?
Halo.
Muripo here?
Ndikukunzwai.
Hanzi wana ari ega ndiye atiri kungodai mugove 1 iyeyo.
Ndiye ari pano mugove anoda kutaura mukoma wangu.
Ngataure mukana ndewake ari 1 zvake nguva yese ndeyake.
Very good. Ndoda kutanga kutaura nekutaura kuti zvaitwa nemadokta izvi izvinongova juu. Why? Because hurumende for a very long time has been promising kuti ichaimprova welfare yemacivil servants ese. And nothing has happened. Up to this point, ndikuzwa vamwe vachiti vasa strike vanhu vanozofa.
Oh. We've lost mukoma mugove.
Dr. Dendere, you're still there, right? Dr. Dendere?
Yes, ndiripo.
Yeah, so you touched an issue of corruption. Do you think it affects only the health sector? Because we had a discussion earlier on with Dr. Masitara, who says that the national budget, the money that is allocated to doctors is insignificant. So where does corruption come in here?
Corruption inouya pakuti kana zvichinzi pakatorwa 1.3 million yaifanha kuenda kuma salaries evanhu anditi ikapuwa vanhu vashoma shoma. Zviri kureva kuti vamwe vese ava havana kubhadhara. And tinoziva kuti muma government systems, ini ndiri professor wepolitics, tinoziva kuti muma government systems mune iya yatinoti hierarchy. Zvinoreva kuti vari kumusoro vachatora mari, vari kuzasi hapana chavachawana. Ende vari kuzasi ndo vanhu vari kuita everyday to day work. Ende chimwe chinhu chazvakakoshera ndechekuti mukataura nevanhu vazhinji vari muZimbabwe vanokudza kuti manesi nemadokta vane rafu. Manesi nemadokta abate vanhu zvakanaka. Handiti kuti onesi agone kubata vanhu zvakanaka hunge iye akagutawo. Not kuti ndiri kuti zvavanoita kana kune vanoita zvinhu zvakaipa zvakakodzera, asi zvakangofanana neni saticha. Kuti ndigone kuuya muclassroom kudzidzisa vana hunge ndakaguta, nokuti ini kana ndiine nzara matauriro andichaita nevana akatosiyana nokunge ini ndakaguta. Chifunga nesi manje ari kubatsira mukadzi akazvitakura, ari kubatsira sekuru vane cancer. Zvese izvozvozvo corruption inoopinda. Asi iwo tiripo pana chiremba ipapo, vana chiremba vemuZimbabwe kana vakateerera, ini ndinonyatsoziva from personal experience kudhila namai vaiva necancer kuti wofuti madokta achona vari kutibhadharisa private mari yeprivate surgery dzavo anditi. Asi vozonoshandisa zvinhu zvekupublic hospital. Semufananidzo, regaindi kupe mufananidzo kuti mai pavaida kurapwa takanzi kana mchida kutubawoni kwenye achiremba mnofango wano badara ku private surgery yao. Ndobatena, ndobatano badara ku private surgery. Asita badara ku private surgery, inda kazo una kuchichiremba, aiva onera kupi kuparera nyatwa. Ani munona? Achishandisa mshini echi, ye parera nyatwa. Zukureva izo kuti isusu tabadara mari ye kujamba line. Kwa asina mari asi ane kensao. Kuitu kwa si. Ni kuti mshini iru kushandisi kwa ika. Mishini ya urumenda nti munoona. Aisi mishini yake ku private surgery kwake. Ayewa. Ukaenda kuchitungiza general hospital. Zvimwe chetezvo kuti kune ku section ye private, kune ku section ye public. Makare imomo kuchitungiza general hospital. Tika ipapo ma doctor panofana kugadziriswa. Kwete nyaya yekuwanikwa kwemushonga. Ku Zimbabwe munhu akaenda kunorapwa handizivi kuti kune varipo pa program. Pana akamboenda ku hospital here ku Zimbabwe. Asikana musati ndizvikandi kutsanangurira zvinoitika. Uchisvika iwewe munhu, zvichanzi chipo une mari here ye deposit. Handiti deposit imari between $50 and $100 ndokuti upiwe mbeda. Wapiwa mbeda uchada mari yekutenga mabandage, mari yemushonga, mari yemascan, mari zvese zvinofanwa kushandiswa pamunhu. Mari yachona inofanwa kuti ibhadharwe. Anditi munoona, including kutenga ropa ranambotaura riya kuti rakuita $130 a pint. Asiwo manesa ari kutaura chirimwe dambudziko ravari kusangana naro nderekuti vanhu vari kubhadhara mari yavanayo vobuda muhospital vasina chi chavabhadhara because vanenge vasina mari yekubhadhara gap year. Saka zvakawanda zviri kuitika asi dei pasina corruption yekuti mari iri kubviswa painenge ichifanirwa kuti ishande ichiendeswa kune zvimwe zvinhu. Even Minister of Health vaparere nyatwa. Muna 2015, pakabudiswa article yekuti ivo vakatora $100,000 kubva kuministry. Maria kabva kuma health insurance. Vakaisa kusejari kwavo.
Dr. Dendere, ndikubatei muromo. Tine muteereri ariparo naratodzoka kwamuri izvozvi musaende kure.
Okay.
Tina mukoma Simba Makoni vari ku Pretoria ku South Africa. Makadii mukoma Makoni?
Ngova Jonga, ngova B, zviri sei?
Aiwa, nasi kuna Jonga na Chris Gande tiriva penyu zvikuru.
Okay.
Nyaya iripo muri kuinzwa iyo tipei pfungwa dzenyu.
Ndiri kuinzwa nyaya dzenyu dzibva dzinobuda nevakasiya. Ndiroyo izvo zvibatirawo nauri kuti madhuku azvarura zvakashata zvekuitiwa ratidziro feeling yavo. The only way to express your feeling kana uri mushandi is by strike. There's no another way yonga kwanza kuexpressa kuti ndina handiri kudzinyirwa pana. Because ukada kutaura kutaura azvinoda wangotanga nekuenda ka. But strike. Our government knows that these people they've been crying for a very very long time. But they ignore. Ndo vanadzo kwa pende no going to tell zoni government they this by cautious one. Government they this inokoshesa homwe dzayo iyo dzayo vari pamusoro chete. Like pane mutaura ataura kuti vano iwe wari muhurumende vana vavo kana kuti mhuri yavo inonorapwa kunze kwenyika, which is very very true. Tikada kupa maexamples ezvakaitika pakabedzerwa mwana wapurezidenti yachai, vanhu vari kuzarira mudzimba mudhibagwemo vana vacho vachirarama, but akatagurwa kuenda kunze kwenyika, which means they don't face all these challenges. Havasangani nematambudziko, harisangani nemwana wemuzimbabwe. More of it, they don't even care about health sector. Why? Because iwo havana chavanotya anytime kana munhu akarwara, even now ndege dzitoripo dzakatomirira dzekutakura vanhu vakadaro ivavo. Unorapwa kunze kwenyika. What more asina that opportunity?
Nkoma Makoni, tambotaura naDr. Mastara, ndoda kutsigira hangu vataura nyaya yekuti vanoona kunga hurumende inokoshesa nyaya dzekudzivirirwa kwenyika kudefense, handiwo kunenge kunonzi wanzwe imari panguva inenge yakupiwa mabhajeti iyeyi.
Tinenge tichinyanya kutyei kuti usvike pakuzongokoshesa kudzivirira kwenyika, mune hombe. Tinotanga upenyu hwemunhu kurarama. Ndokunga usaiti panga akaimba kuti tinotanga kurarama kwozoya rufu.
Aiwa, hanzi chiri musaka-saka chinozvinzwira. Tinoimba kuti vari kunzwawo pavanenge vakateerera ipapo vachagadzirisa zvinhu zviri kunetsa munyika. Mukoma Makoni, maita basa.
Ndivoga ngovangu mo sara zvakanaka baba.
Aiwa morara zvakanaka. Thank you so much. Chris, this caller Mr. Simba Makoni, not Mr. Simba Makoni, not Dr. Makoni, the president of
Mavambo.
No, but this is Simba Makoni. Mr. Simba Makoni is based in Pretoria, South Africa. He's echoing sentiments from many Zimbabweans that the government is misplacing priorities and even reiterated the fact that when those are people in power, when they get sick, they go outside the country to seek medication. But for ordinary Zimbabweans, some are giving birth at home. Yes. So you can continue with Dr. Dendere.
Dr. Dendere, you are a doctor of politics, right?
Yes.
Yeah. Now, we have heard from a number of our listeners who are saying that, you know, there is disunity amongst the Zimbabweans, because right now this was the opportunity for them to show and express their misgivings over the way that the government is treating the generality of the population, not only the doctors. What do you make of that sentiment?
Well, I think in Zimbabwe, one of the challenges, Zimbabwe. Saka kuti vanhu vakwanise kuramba vachibuda muroad kuZimbabwe kune iya yata kuti protest fatigue. Vanodzidza zvinezvi vanotaura ivo kuti vanhu vakaramba vachidzvinyirirwa.
I know you are also comfortable in English. It's okay. You can express yourself in English.
Oh no, it's fine. I'm good at both. Okay. But vanhu vakaramba vachiprotesta zvakanyanyisa nditi. They end up frustrated and tired. And so Zimbabweans are suffering from protest fatigue. People are more concerned about trying to figure out where the next meal is going to come from. And I hear a lot of people saying, well, Chipo, that's not true because Zimbabweans are following drama on social media. They're following the lives of celebrities. Why can't they put the same energy into political affairs? But looking at someone's, you know, social media drama, it's humor, you know? It's not thinking about your own problems. And there's a real sense among people that what I'm doing doesn't matter. This story that I'm telling you, yokuti vana permanent secretary, yakatobuda muHeralds, that permanent secretary and other officials stole 1.2 million
Dr. Dendere, ndadzoka futi kumbono kumisai. Nguva dikidika kaitimbo pamukana kune muteereri tina Miss Timuneke vari ku South Africa. Makadi. Magadiva Muneke.
Right, right,
and rumpenyu asi ndirikubva ndangozvinzwa mu radio umo dzora henyu volume muchitaura pfungwa dzenyu.
Okay, ndabva ndadzora nakamba kutozvinzwa ndozviri kuitika.
Eh, tipei pfungwa dzenyu pamusoro penyaya iri mudariro nguva dzinenge dzauda kudyana mungazotadza kunyatso pedza zvamoda kutaura.
Ya, ndizvozvo shuwa here. Right, nyaya ndakachida kutaura pano nde inyaya yekuti for sure, my doctors, my nurses, even my teachers, Maria Varikuana, Parisino, Aisku Kwanana, ne upenyu whatever Kurama Parisino. Because the other is a family, maybe a family of five, Munakasa $200 or $400. That money, I quite good to Munu, who was a good. One is coverage on one and a good one. I end up score. Maybe you need a winner, Vana two, Babana mine, Umegam, Scaragam, Commander Bass. Maria, I find this good Munga and seven of score, the good Uzo, which go by Papa Paco. Saga Urmende, we have no good, even no good decisions. I think a cheetah, Maria, I think a chipawan, Imar in the Iskakwan. Because it's like Karamana and I score, I got a talk about the school fees. Kuskore go about who is good. Baba wako Maria vanokwari yavanotambira haipanisi kuti haikukwanira kuti uve uri kuchikoro. Unofanira kunge uri kuchikoro uine zvinhu zvakakukwanira. Saka ivo vanoita mabudget avo vanofanira kuti at least vakatasa kuti a family of five inokwanisa kurarama nemari mwana achienda kuchikoro wechiwana mari yeschool fees yechikafu nekuenda netransport. But izvi zvinhu izvozvo havazvitarisi. Hazvisi kuziva kuti vanongochida kuti vanhu vararame sei. And then pane issue yatarwa na Dr. Dendere avo. Kuti madoctors ane time yekuti vanoshandisa mishini yekuchipatara but ive zvechibata kwamari yacho nhangirikini
manje sorry nguva ndiyo yapera tozokubatai mazuva anotevera maita basa. Oh, thank you there to our listeners, our callers, and we had a number of challenges today. We couldn't have all our guests, but we had Chipodendere, Dr. Chipodendere, we had Dr. Sikululi Wengwenya, and
Dr. Evans Mastara.
And Evans Mastara. Thank you to everyone. This is Chris Kande. Good night.
And I'm Jonga Kandemire.